vanhu vakawanda vari muhotel padhuku refugee camp mubotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuzimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha vapoteri ava vanoti vatsigiri vembc uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zviuru nezviuru zvevatsigiri vembc vakuwadzwa zvakaipisisa vamwe vakaurayiwa vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nokutorerwa zvipfuyo zvavo mutauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza studio 7 parunare kuti vatsigiri vebato rembc vari muupoteri vanoti vokudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yezanup f
kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunzi zvapera but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana zvapera vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaonekwi vachiurayiwa zvisina kunaka izvozvo ndozvekutochisa vanhu
chimwewo chizvarwa chezimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vasamson ndebede vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo ezanup f hakusati kwapera
vamwe vanhu vaivavai vachisapota mdc vari pavanotya kudzokera kuzimbabwe iti vari kutya nenyaya yekuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota zanup f vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vave vasinganzwane vachiungana vakanidzokera munoti vanganoaaogara chingenevangeri vachingotuka nenyaya idzodzo ndiwo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote zanup f nekuti vanongotiwo havadi zanup f
vachitaura nestudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri mubotswana maitokoritsare vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo pakaboro university college floyd professional studies vamoris manyengavana vanoti danho ratorwa nebotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reunited nations
izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yebotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weunited nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite se uchaite freedom yeunited states
pasi pechibvumirano che-1951 refugee convention nyika dziri muunited nations dzinosungirwa kusamanikidza vapoteri kudzokera kunyika dzavo kana vachiratidza kuti vanotyira upenyu hwavo pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu ndakamirira studio 7 mufanzi sound botswana ndini shingirai madondo